Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 28/10/2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chirongwa izvi zvatavonesa handi zvitsva kubva tichitarisa isu paupfumi hweZimbabwe. Chinozonyanya kunetsa paitwa zvirongwa zvakadai kuongorora kuti zvinoitwa here kwachinoti kumonita kuya, nekuti takuona zvirongwa zvakawanda zvikuru, asi zvirongwa zvacho zvaiswa hapana unozozvitarisisa kuti mabhizinesi acho iwayo anoita here zvataurwa izvozvo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti zvakataurwa negurukota rezvemari nezuro hazvisi zvitsva, vachiti hurumende inofanira kutarisisa kuti mabhizinisi nevanhu vose vari kutevedzera zvakakwana here mirayiro yezvemari yainodzika.
Tichitarisa zvedu seindastri, zvatiri kuona zviri kunyanyonetsa, zviri kunyanyoshushisa, shushisidza vanhu vari muindastri medu. Nyaya dzemugwagwa, nyaya yendege dzinopinda, magetsi nekukwira kwezvinhu zviri kuita mutengo munyika. Izvi ndizvo zvine atinoti maproblems akawanda atiri kusangana nawo muindastri.
Sangano reHospitality Association of Zimbabwe rinoti zvinhu zvakaita sendege shoma dziri kumhara munyika nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi zviri kuvhiringa mabhizimisi aro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti matano akanangana nekudzikamisa upfumi hwenyika akaturwa nezuro negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube na gavhina weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya haasi matsva. Vachitaura nevatori venhau muHarare nezuro, muzvinafundo Ncube vakati nyika ichaenderera mberi nekushandisa dhora rayo pamwe nerekuAmerica, uye vakatiwo vachabisa mari yomutero pamafuta ekufambisa dzimotikari. VaNcube vakati hurumende yave kuziisa mutemo kuti dhora remunyika nerekuAmerica achiramba achishandiswa kwemakore mashanu anotevera. Imwe yenyanzvi munyaya idzi uye vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuti kana yadzika matanho akadai irambi yakaisa meso ayo pazviri ichitarisisa kuti mirayiro yainenge yadzika inotevedzerwa nevanhu nemakambani ose here.
Ndakabata zvakawanda zvinosanganisira mitemo yavanoti vari kuisa yokuti hakusina madiscounts kana uchitenga neUS dollar, nokuti waiona kuti mamwe mabhizinesi aiti kana uchitenga neUS dollar havachakuchinjiri nemari nereti yegovernment yakasvika kuma350 ukokoko. Zvekare vataura ivo kuti kushandiswa kweUS dollar munyika yeZimbabwe kuchange kuchienderera mberi kusvika kwamakore anosvika mashanu. Vakataura ivo kuti vadzasa mitengo yegorosi kuvanobika chingwa pamwe chete nokuburisa mabarwa akawanda zvikuru kubva kudura ravo, rudura renyika, kuitira kuti atengeserwe kuno vanogaya upfu. Zvose izvi zvirongwa zvinenge zviri zvokuti hurumende iri kuti vari kuzama kuti upfumi hwenyika husaramba huchidzaka, husaramba kuchiitira vanhu. Zvekare vazowedzera kuReserve Bank uko avanonzi ma interest rates aya aya, tingati kudai tingangoti chimbadzo pachivanhu, kusika kupapa 80% tikati 80 pazana kusika pa 200% kuti vaya vano kwereta mari kana kwerechesana mari kumabhengi vaya vange vachizo charge ana mari dzakawanda zvekare kwataurwa zvirongwa zvamateacher zvataurwa kuti vachange vachibhadharirwa mari dzavana vechikoro pamwe chete nedzimba dzavanga vachivakirwa zvetransport nezvimwe zvese saka zvandinofunga pazvirongwa zvese izvi zvakati wandei
munofungei pamusoro pezvirongwa zvose izvi Professor Masocha
zvinosanganisira izvo kuti zvirongwa izvi zvataona izvi handi zvitsva kubva tichitarisa isu paupfumi hwezimbabwe chinozonyanya kunetsa paitwa zvirongwa zvakadai kuongorora kuti zvinoitwa here kwatinoti kumonita kuya nekuti tabva kuna zvirongwa zvakawanda zvikuru asi zvirongwa zvacho zvaiswa hapana unozozvitarisisa kuti mabhizinesi acho iwayo anoita here zvataurwa izvozvo tevedzere exchange rate yehurumende pano unozozvitarisa here kana azvitarisa agodi nokuti taizviona isu kana kubvira gore rapera namamwe makore kuti hurumende inenge yaisa zvirongwa zvakadai asi tinoona kuti mabhizinesi vanenge vongoita madiro ekuchaja zvavanongoda paus dollar racho iroro zvichitaurwa nehurumende ichiti tichavhara mabhizinesi avo tichadai asi hatimbooni zvichiitika saka chandingabvunza apa nechokuti chii chazosiyana ike zvino panyaya dzokuzoona kuti mitemo iyi inotevedzerwa here nezvimwe zvirongwa zvaitarwa makore apfuura aya
pane zvakataurwa zvese izvi nezviri kurongwa kuitwa zvinobata sei vatingati hedu vanhuwo zvavo munyika
vanhu vanobatwa nenzira yekuti totora isu mitengo yegorosi inenge ichitengeserwa kuvanobika chingwa kana ikadzaswa gorosi iroro rikadzaswa mutengo chinangwa chehurumende kana tarisiro ndeyekuti chingwa chichadzaka mutengo kana zvekare vakaburitsa mabarwe anenge ari kudura rehurumende achienda kuvanogaya upfu tarisiro inenge iri yokuti iyo upfu huchadzaka mutengo asi kangatizive kuti zvose izvi chinangwa chehurumende chingava chokudzasa mitengo yezvinhu kune vanemari nokuti kana uchinge usina mari nokuti kuda mabasa ari kunetsa hakuna kuibva chero zvinhu zvikadzaka sei hazvikudzakiriwe pachako hatiinozoona maitiro azvinoita hazvikudzakiriwe pachako zvinodzakira ivo vane mari vanenge vaine mari kukwanisa kutenga chero us dollar racho rikanzi ngarishandiswe munyika kusvika kwamakore mashanu anotevera zvinonakira vane mari yacho iyoyo kwete ruzhinji runenge rusina mari yacho iyoyo saka zvekare tikatarisa chirongwa chamaticha chokuti vachabhadharira hurumende ichabhadharira vana vatatu vaticha umwe chete ndokunge katicha wacho asina vana vakura kana tikatarisa isu toona kuti hurumende yapedza makore yakawanda isinganyanyi kutora maticha kwamakore akatowanda yakutanga kutora ike zvinoizvi zvinoreva kuti maticha mazhinji aripo izvozvizvi haasisina vana vatatiwa vangadzi vangachabhadharirwa zvikoro zvekare tikati transport yacho tinenge tichida kuona kuti transport yacho yavanopiwa transport facilities yakamira sei kunyanya maticha mazhinji ari kumaruwa
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7 sangano remabhizimisi anoona nezvekugara kudya nezvinyuwa munyika reHospitality Association of Zimbabwe rinoti rakarasikirwa nemabasa anoita zviuru zvipfumbamwe mumakore maviri apfuura zvichikonzerwa nedenda recovid-19 mutungamiri wesangano iri vafarai chimba vanovezve mukuru wevictoria falls hotel vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvava kuita nani mabhizimisi ari musangano iri ari kunetseka pamusoro pekudzimwa-dzimwa kwemagetsi kudhura kwava kuita zvinhu uye ushoma hwendege dzinouya nevashanyi munyika vachimba vanoti chirongwa chakaitwa nehurumende chekubaya vanhu nhomba chaka batira zvikuru mabhizimisi ari pasi pesangano ravo vachiti zvinhu zvave kuita nani asi pachine zvinonetsa zvakawanda.
Mabhizinesi ehospitality avo anoona nezvekugara nokudya nezvinwiwa munyika akanga akabatikana zvikuru pamakore maviri atapfuuraya. Takaita nguva dzinoita mwedzi munomwe kusvikira makore maviri kune vamwe vakaramba vakavhara. Panguva iyi panotarisirwa kuti mabasa akarasikwa nevanhu vanoshanda muindastri yedii anosvika kuma 9,000 munyika yose. Rwendo ratanaro ndiro rekuvaka patsva nekusumudzira indastri yedu. Takuona zvinhu zvakurereka mbichana. Zvakare misangano michato vai vanofamba vanozorora nekuvhakacha vari kuwanda zvakare. Chirongwa chevaccination chakaitwa nehurumende muna 2021 chakabatsira zvikuru nemaererano ekuti tivhure mabhizinesi. Vanorangarira takaita nguva yekuti panga paine makefiu ayo aiita kuti singe vemarestaurant vedu vanga vasingagoni kuvhura kusvika kuma 7 manheru. Mahotera mamwe anga aine ataiti marestrictions aiita kuti vanhu vatadzowo kuoperata nezvavanofanira kunge vachiita zvinovapa mari chaizvo. Asi chirongwa ichi chakabatsira kuti mbichana mbichana takaenda tichivhura kusvika patave yezvinezvi. Zvinokudzwa chaizvo. Tiri kutarisira kuti vanhu vanokwanisa kuramba vachifamba mukati menyika nevo vari kubvawo kunzoko vanotipa foreign currency yavo vachiramba vachiuya. Zvichidaro vayeni vedu vari kuwanda vari kutenga zvokudya asi tichine chinhambwe chakati kuti tisvike kwatanga tiri muna 2019.
Kuti zvinhu zvinyatsokufamba zvakanaka chii chamuri kutarisira?
Kunge tichinzi tadzokera ku nekupfuura zvatinoda pamabhizinesi yedu kuti tibatewo matarget yedu NDS1 yetourism. Tinenge tichitarisira zvinhu zvakawanda wanda. Tichifanira kuwana vagari vedu vachitendererawo and tinofara kutaura kuti nguva yecovid takaona isu vemuzimbabwe vachitenderera panguva yapera iyoyi tikafamba nenyika dzese tichinogarawo tichienda kunzvimbo dzekushanya. Chirongwa ichi chakanyanyobatsirwa necampaigni yainzi Zimbo iyo ichiripo yekuti vanhu vazive kuti chii chirimo munyika medu nekuendawo vachinovhakacha nzvimbo idzi. Chirongwa ichi tinochikurudzira and chinofanira kuramba chichienderera mberi kuti tizive nzvimbo dzedu dzekushanyira munyika munomu. Tinokurudzirazve kuti vagari vemuno kuti zvinyatsobuda izvi zvinoda kuti tironge zvinhu nenguva.
Chamunoda kuona chichiitika kana kuitwa ndechipi?
Tichitarisa zvedu seindastri zvatiri kuona zviri kunyanyonetsa zviri kunyanyoshushisa shushisidza vanhu vari muindastri medu inyaya dzemigwagwa, inyaya yendege dzinopinda, magetsi nekukwira kwezvinhu zviri kuita mutengo munyika. Izvi ndizvo zvine atinoti maproblems akawanda atiri kusangana nawo muindastri. Nyaya dzemufambiro dziri pamberi dzinokosha zvakanyanya kwatiri kuti tinzi tiri mubhizinesi zvinoda vanhu kuti vatishanyire. Izvi tiri kutarisa vanhu vanenge vari muno, tiri kutarisa vanhu vanenge vachibva kunze kwenyika nedzimwe nyika dziri kure kuko. Apa tinotarisa kuti ndege dziri kuuya hadzina kunyasowanda kuti dzitipe vanhu vatiri kuda. Izvi zviri kukonzerwawo ne zvipingamupinyi zviri kuwanika kumaairlines anenge ana South African Airways nana British Airways Comair dzekusouth Africa dziri kutadza kuunza vanhu kana kuti dzisiri kubhururuka. Tinovimba kuti nenguva izvi zvinozogadzirika tionawo vanobva nekunze kwenyika uko vachiwanda.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reHospitality Association of Zimbabwe vanovazve mukuru weVictoria Falls Hotel vaFarai Chimba vari parunhare kuVictoria Falls neStudio 7. Much Chirongwa chedu che Studio 7 chinotevera zvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheYali Nelson Mandela Washington Fellowship. Evans Zininga aita hurukuro namuzvare tinotenda chihera, muzvare tinotenda vave nemakore anopfuura mashanu vari mune zvemitemo. Pari zvino vanoshanda semurongi wemabasa ezvemutemo musanganiro Institute for Young Women's Development, vakanyanyo nangana nekurudziro yemadzimai echidiki kuti varwire kodzero dzavo. Muzvare tinotenda inhengo yemasangano anoti Reforum 2000, Golden Key International Honors Society nere Masterpiece Club Zimbabwe. Vakamboshanda semutongi mudare rezimhosva kuZimbabwe, vakazosiya basa iri vape kupinda mumakambani akazvimirira Sagweta. Vanoshandawo nemadzimai akasiyana-siyana vachivabatsira pachena munyaya dzinoda magweta. Vakaitawo zvidzidzo zvemitemo nezvekuronga nekutungamira zvirongwa zveruzhinji, Masters in Public Administration and Bachelor of Laws. Vanoti kana vapedza zvidzidzo zvezvirongwa zveYali, vanoda kuzonoshanda kushandisa unyanzvi zvavo kwavachawana muno kunosimudzira basa ravo kuZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Ndaida kuti ndidzidzewo kubva kune vamwe vatungamiriri vechidiki vari muAfrica. Ndaida kudzidzawo zvavari kuitawo munyika dzavo, kunyanya zvavari kuita kuti vavandudze budiriro yevakadzi. Zvakare ndaidawo kudzidza kubva kune iyo America yacho kuti zvakanaka ndezvipi zvavari kuita kuti vavandudze kodzero dzevanhu, kunyanya kodzero dzevakadzi.
Saka imi muri kudzidzira izvi muri kupi?
Presidential precinct inowanikwa iyo iri muUnited States of America, iri mune state inonzi Virginia. Pari zvino tiri kuUniversity of Virginia, tiri kune campus yavo iri kuCharlottesville.
Zvamuri kuwana muzvidzidzo zvamuri kuita ndezvipi zvamunganongedzerewo zviviri zvitatu zvamunoti izvi ndo zvandabata pari zvino?
Chekutanga chandabata ndechekuti chitsva chiri murutsoka. Kana uchida kudzidza zvinhu zvausingazivi, zvawanga usingafungiri, kufamba chinhu chakanaka. Tichisvika kuno kuAmerica, hatisi kungodzidza kuna vanhu kubva kuna vanhu kuAmerica, tichikudzidza kune vamwe vari muAfrica. Chandakanyanyofarira chekutanga kudzidzawo tsika nemagariro nevamwe vanhu vemuAfrica, zvakafanana nevamwe vanogara kuSouth Africa, kuTogo, kuLiberia. Tinoona kuti matambudziko edu sevanhu akada kufanana, uyezve akada kufanana kana takanangana nekodzero dzevasikana nedzevakadzi. Masolutions anoshandiswa nedzimwe nyika tinogona kumatora tomashandisawo muZimbabwe. Handiche kune nzira dzakawanda dzekudzidza. Hazvisingozvo zvekungoti vanhu ngavagare maclassroom vari pamatafura vachidzidza zvakanyorwa mabhuku. Tinogona kudzidza kubva kune anonzi malife experiences edu nevamwe vanhu. Uye chimwe chandanyanyobata kuti kuyalo ndechekuti kune zvimwe zvinhu zvisiri mumabhuku zvatinogona kudzidza zvinogona kutibatsira.
Inga madzidza zvakawanda. Imimi muri kutaura zvakanyanya muchirerekera kunyaya yekodzero dzevanhukadzi, kodzero dzevasikana. Ndimo mamunoshandira here?
Inini ndiri gweta. Ndiri gweta kudaro ndinonyanyoshanda nekuvandudzwa kwekodzero, kodzero dzevanhu kunyanya kodzero dzevakadzi.
Madzimai mazhinji anoita zvekodzero izvi vanogumisira vapinda mune zvematongerwo enyika. Ndiko kwamakananga here imimi?
Tingavi tingaita macandidates maelections, asi ndichinoona ndiri anokwanisa kuva ani anosapota vakadzi vechidiki vanoda kuva ivo vachikwikwidza muzvigaro izvi.
Ndotsvagawo kuti kune mumwewo musikana ari kunze uko anokutarisai achiti kana inini ndakura ndoda kuzoitawo sasisitino, mashoko amungamupewo ndeapi?
Inyuma kuita kana mino zvaanenge angofunga kuti angada kuita hosene mashure kungoti mupenyu tinofanira kunge tine vanhu vanodzidzisika tinofanenge tine vanhu vanoziva kuti kudzidza kupere toramba tine shungu dzekudzidza tinofanenge tine vanhu vanokwanisa kutambira matambudziko muupenyu
avo vange vari mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheYali 2022 muzvare chinotenda ratidzo chihera vari parunhare kupresidential precinct kuVirginia naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday varairidzi vanoti vachangoenda kubasa kwemazuva matatu pasvondo vachiti havana mari inokwanisa kuti vaende kubasa izvo vanoti zviri kukonzerwa nehurumende isingadi kugadzirisa nyaya dzezvechichemo zvavo. Svondo rapera, varairidzi vakaramba kutambira mari yavakapamidzirwa nehurumende vachiti haina zvainobatsira. Chronicle rinoti vagari vemapisa mudunhu reMatabeleland South vakarasirwa nembudzi makumi mana mushure mekunge dzanwa mvura yakasviba yaibva mune imwe kambani iri munzvimbo iyi. Zvinonzi mvura iyi yakange yakasvibiswa nemuchetura unobva mufetiraiza yepapurazi reAdha riri munzvimbo iyi. Nave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira nyega zvamunofunga.
Ndinokuchingamidzai pastudio 7 Mamuka Sei. Inini ndiri kuda kutaura ndiri mubhuti dzanamai. Tine urombo nachairlady nachairmani wekunyatsini vadai kutisiya zvisingabvisisike. Vajobhusikara vakataura kuti izvo vanhu vakauraya More Blessing vachafa muchapera mose kuta rumwe rumwe kuenda. Izvo vaizvitaura vari mubhuti dzefamiri yekwa Ali nekuti ndivo lawyer kwa Ali ndo zvaitiri kutaurwa nemhuridze kwa Ali chakuuraya machairman ezanupf ndo inonzi ngoni. Kune dzimwe mhuri dzisingaurayiwe zvaitaurwa naJobhusikara izvozvo ndo zvaitaura. Ende mukasaita zvinhu zvine musoro muchimhanya nepolitiki dzenyu isu hatidi zvepolitiki zvetiri vana mai tinorwadziwa nokubereka. Hatidi kuona vanhu vachifa tiri vana mai. Mukamhanya nepolitiki muchisiya zvinonzi ngozi muri kupera mese. Wese akarisa rokorwa kepana ari muri kupera muchinyepera kuti azopezenwa azodii ndokunonzi kupfuka ikoko. More Blessing ari kunorwisa ega kune umwe neumwe akaisa voko kwake ipapa. Musada kupomera pomera zvenyu kuti hanzi vazoita vhaironzi vazodii ndo inonzi ngozi. Ndinokuyambirai vana vangu mayuti ezanupf musatumirwa muchienda kunodeura ropa remunhu. Ingozi inokubata iwe nefemiri yako yese mupera ivo vachituta mari dzeZimbabwe vachibuda kunzi vachinogara munana New York kuvarungu kwavanokuti varungu vakashata ndo kwavari kuenjoya life vachituta zvinhu zveZimbabwe. Musafurirwe vanangu mayuti musafurirwe muri vana vekubereka ini musabatiswe ropa regai vatume vana vavo.
Izvangu ndinongofarira kutumidza vana veZimbabwe kuti aiwa redi chirumo chirumoyo musaita zvenyu zvokufarisisa kana kudini kana kuti imwe ingozi vai pamunhu anovhutira musokuvhuta chiro kuZanupf kwachikuku endai endai mungozvita vana veZanupf box ndiwo rinopedza nemadhiri ose madhiri ose regai kuramba muchida kuzvifumura muchidini hamuita sekutambudza kupolitiki iri vana veZimbabwe. Indai kudivi ravo zvemoyo ndiwo unoziva asi takanguva vachinzi moyo ndiwo unoziva. Zani yaora akadira kure kwazani yadira kure haina zvanoita. Vamunangagwa vakati promisa 90 days vachipinda kupawa namutulinci handizivi kuti 90 days dzavaireva ndedzipiko 90 dzavaireva ndedzipiko handizivi kuti vaireva kana kuti vaireva manga handizivi. Saka vanezimbabwe zvinyararirizi vaizi kumuoni vanobva vamunangagwa kuno usambo hwako kana kumbo
pastudio 7 apa murisei vashamarari vestudio 7 kureti apa panonzi pastudio 7 ngataure muonere wake hapanzi ngapatokwani mumotukana namugwadi wakadzigarira kunzimba dzavo Hasiri shopi, musabudi sawa na nonga yitu kawa mwe. Kudisa na nonga yitawara zana karaita, ndito vipa ni pwende yako. E pwende yangu ilipabuti, e parashi ya hapa. Wabaide ni warugi gotsira pa uzi bose, azwisu kwa umesira rashi ya cheti. Shiruko umesira pa stili eshe, mafuta, peturu, kwe shiru kukwira. Tikafu zveshe zviri kukwira saka zvinhu hazvisi kuomesera marashians chete zviri kuomesera pasire seODS masuper candle yana Russia asiyane nana Zimbabwe kaanopuwa masanctions zveita.
Halo Studio 7, haiwa tinokutendai vakomana nevasikana nenews dzechokwadi dzamuri kutipa. Tawane kuwa news dzenhema muno, saka news dzenyu dzinobudisa chokwadi pachena ende hamusarudzi, munotora mativi wose zvakainzana. Tinoda kuti kuvana veZimbabwe, haiwa 2023 handaito setinovhota. Musaora moyo sezvinotaura vamwe. Nonzwa vamwe kuno kumaruzevha vamwe achiti achiro tikavhota hapana chinochinja. Aiwa zvekuchikoro wani waiti chero ukakoniwa. Mudzidzisi aingokukomenda kuti aiwa try again. Unofanira kungoramba uchiedza ukaona munhu anogumirwa netariro, haana future yeye. Unofanira kuti mukukundikana imo muramba uchitraya chaona nerimwe zuva zvinoita. Saka handeimberi vakomana nenyudzi dzechokwadi uchitiudza zviri kuitika. Tivhotere vachamisa 2023 kuti tibude mumadhaka matiri umu tatambura tanzwa. Tiri muijipita panguva ino tanzwa nekukanya zvitina namate tichipisa neuswa. Tibatsirei, tinoti Mwari mwanakomana mweya mutsvene vatitungamirire kuti Mozisi uyo vachamisa vakatuma vachiburitsa vana vaIsraeri tichiyambuka gungwa dzvuku tichinanga kuKenani. 2023 munhu wese patriple C ipapo. Ndini comrade tichatonga, ndiri kuno kugokwe, bye.
Makadi pa Studio 7, makadi pa Studio 7, mukoma wande zviri hadongotaura panyaya yezanopefu iyi. Maakuona zviri kuitika manje zvekuti vanongouraya vanhu zvisina netsarukano. Izvezvi vamwe vakutongofa zvisingahwisisike, vaakufa manje ndevanhu vasina kana mhaka, vasingatombodyi futi muzanopefu macho. Saka ndongokurudzira kuti vanhu vasangofurirwa manenyanya dzezanopf ichi. Dziri kuba zvinhu vachidya nevana vavo vachitenga mazimota anodhura vachiita sei, asi vanhu vachifa. Izvezvo vanhu vaakupera manje kunyatsimo nekuda kwavo vezanopf. Zanopf ati dina mani, ndatenda zvangu, ndiri kuda.
Avo vange vari vamsorei. Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vanofungidzirwa kuti vakange vachida kupinda muAmerica vasina magwaro vanoita 46 vanonzi vakawanikwa vakafa mugonyeti, vamwe 16 vakaendeswa kuchipatara. Izvi zvakaitika manheru apfuura padyo neguta reSan Antonio mudunhu reTexas muAmerica. Vanhu ava vanonzi vakange vabhadhara mari yekuti vapinzwe muAmerica vasina mapepa, izvo zviri kunze kwemutemo. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti zvakataurwa negurukota rezvemari nezuro hazvisi zvitsva, vachiti hurumende inofanira kutarisisa kuti mabhizimisi nevanhu vari kutevedzera zvakakwana here mirayiro yezvemari yavanodzika. Sangane reHospitality Association of Zimbabwe rinoti zvinhu zvakaita sendege shoma dziri kumhara munyika nekudzimwa kwemagetsi zviri kuvhiringa mabhizinisi avo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.